Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 8/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5,366. Zvikoro nhasi zvapinda muzuva repiri zvavhurwa asi vana vechikoro vakawanda vachinzi vadzokere kumba sezvo vasina varayiridzi avo vari kurangwa mabasa. Mapurisa ona kurira nyoka mhenyu kugurukotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti ndo vakapa kuti motokari dzevanhu dzitorwe kana dzisina manumber plates. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change nanhatu dzakasungwa nemusi wesvondo dzichitsvaga rutsigiro mugweru dzomiswa pamberi pedare. Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5,366. Vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 151 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vava zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu zvine mazana matanhatu nevatatu kana kuti 230,603. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri zvine makumi mapfumbamwe nezvina nezana nemakumi manomwe nevana kana kuti 4,294,174 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 3,323,564. Vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nemakumi mapfumbamwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 69,361. Zvikoro nhasi zvapinda muzuva repiri zvavhurwa asi vana vechikoro vakawanda vachinzi vadzokere kumba sezvo kusina varayiridzi avo vari kurangwa mabasa. Vabereki vari kukurudzira hurumende iyo inonzi yave kutyisidzira varayiridzi kuti igadzirise zvinyuto zvavo nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kuzvikoro zvizhinji zvehurumende vadzidzi vadzoserwa kudzimba mangwanana nhasi sezvo kwanga kusina varayiridzi. Mugwaro ravanyorera kuvakuru vezvikoro nevakuru mune zvedzidzo kumatunhu munyori mubazi rezvedzidzo yapasi Amai Tumisang Tavela vati vakuru vezvikoro vatore matanho kune avo vese vasiri kuenda kumabasa. Mugwaro ravo Amai Tavela vatiwo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachange vasinawo mihoro sezvo hurumende ichibhadhara chete avo vanenge vashanda. Asi munyori muZimbabwe National Educators Union vachaus chinosengwa vati sevarayiridzi vanga vachitarisira kuti hurumende iite hurukuro navo vachiti zvekutyisidzirwa izvazvina zvazvinoburisa.
Zvimwe zvezvimwe vanga taura vagoita kuti panguva yatiri iri kuda kuti hurumende igare pasi vauye titaurirane tinzwisisane. Haizi nguva yekuswera ticharwa tichiti ano iwe ukasaenda kubasa handikubhadhari sitongotovai wakamukasandibhadhara handiende kubasa. Patingari gare zvepa asi tione kuti tingaita sei vamutuli vanoti economy iri kugurwa but kiki racho harisi kumboradza kuti tiri kugurwa nini kuti isusu tingoramba tisu tiri kusacrifice wa tiri kungosafa at the end chinzi implementai ma policies e government saka handifungi kuti tingashanda tingashandidzana mune zvakanaka kana secretary of education vachiti fundutsira
munyori musangano rinomirira vakuru vezvikoro Zimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vatiwo nhengo dzavadzidzi kuzombotevedzera zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo
vamwe vedu vanenge vakundikana kuva pabaza kana kuti vakundikana kuita majuti avanotarisirwa kuti vaite havafaniri kutogwa sekuti vane mhosva nokuti zvichemo zvavo zvavari kutaura ndizvo chaizvo izvo zvechokwadi tinoshamisikazve kana permanent secretary vachitaura ivi vachitora vanhu vari kukundikana nokuti vachaya zvikwanisiro sevanhu vari kuranga mabasa hatiramwi mabasa vakuru vezvikoro vanoda mabasa avo vadzidzisi vanoda kushanda asi nyaya iripo ndeyekuti isu iye zvino tinonyatsozviziva kuti vanoshandira mueducation system kana vachiti havana zvikwanisiro vari kureva chokwadi
vamwe vabereki vanotiwo pachinzvimbo chekutyichidzira varayiridzi dai hurumende yaita hurukuro navo vawebisa maondera vanogara musha weglenora vati vana vavo vaviri vadzoswa nhasi mangwanani vamaondera vanoti dai hurumende yakoshesa upenyu hwevana yokurumidza kugadzirisa dambudziko iri
kurwadziwa zvikuru kuti wana havasikukwanisa kuenda kuchikoro nekuda kwekuratidzira kuri kuita varayiridzi varayiridzi ava vane zvinyuito zvavo zvakakosha zvekuti vaonewo muhoro wekuti vararame saka ndirikuti dai hurumende yakasika kugara pasi nevarayiridzi vataurirana kuti wawirirane wavapo muhoro kuti vararame kuti vana vadzokere kuchikoro vana wedu vatokanganisika vakakanganiswa necovid vachidza kuenda kuchikoro matema akazara ivo zvino zvechikoro tiri tichavhurwa vakutadza zvakare kuti vaende kuchikoro nekuda kwekuti vararidza vakuratidzira saka hurumende ngaichimbidzike kugara pasi nevarayiridzi kuti vanzwe zvichemo zvavo vazvigadzirise nekukasika
vachitaura nestudio 7 mumwe mubereka mai Patricia Churu vatiwo vadzokera nemwana wokumba wegrade 1 mangwanani mushure mekuwana kusina varayiridzi amai Churu vati sezvo denda recovid-19 radzikira vanga vachitarisirawo kuti vana vave vachidzidza
hurumende yagadzirisa gakava riripo pakati pevadzidzisi naiyo hurumende kutiwo dai vana vachidzidza sevabereki takanga tagadzirirawo mushure mekunge tabhadhara mari dzezvikoro dzinodiwa takatenga mabhuku chirwerewo ichecovid chadzikira toshuvira kuti vana vedu dei vachidzidza maticha osvika vachiita strike saka zvinhu zvinotibata sevabereki after all vana vakapedza nguva yakareba vari mudzimba zvinoratidza kuti choro mari dzavo dzevana hazonyatsobuda zvakanaka nekuti vana vanenge vachisarira kumashure
munyori wezvedzidzo mucitizens coalition for change amai Evelyn Mazungu masaiti vati varayiridzi vanofanirwa kuwana mari inoita kuti ivo vaendesewo vana kuzvikoro amai masaiti vatiwo hurumende ngaidzorere varayiridzi kuti vatambire muhoro nemadhora ekuamerica
ukatarisa zvakawanda zvinochoterwa kumadzidzisiko zvavasingakwanisi kuwana chikamu chaicho chaicho chekuti vadya vachakwanisi kuwana 3 decent meals pazuva dzokuti vararamise mhuri yavo saka tinoti isusu varayiridzi tiri kuvatsigira ngavapiwe mari yavo yakafanana nemari yavaihora muna 2018 apo vaihoreswa maus dollar $540 pamwedzi hurumende haingatauri kuti haina mari dambudziko rehurumende yava munangagwa ndeyekuti haisi kuprioritiza zvinhu zvakakuta sedzidzo yevana vezimbabwe
studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo nezvekurudziro yevabereki ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rute Tendo Mawere.
Mapurisa ave kunakurira nyoka menyu kugurukotaro zvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti ndo vakapa kuti motokari dzevanhu dzitorwe kana vasina manumber plates zvinonzi hazvisi pamutemo. Asi vaMona avati vanga vasiri muhofisi vaudza Studio 7 kuti chido chavo chete ndechekuda kupedza uori pakutengeswa kwema number plates vakati zvizhinji titaure nevanoona nezvemutemo mubazi ravo avo tatumira mibvunzo yavanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ndoanga aendesa mapurisa kumatare nenyaya yekutora motokari dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Wamatanga wakawanyorerwa tsamba namukoma paida moyo saurombo weZimbabwe Lawyers for Human Rights wachinyuta nemota nezviri kuitwa panyaya dzeku batwa kwedzi mota dziri kunza dzina mapermanent registration number plates. Saka wamatanga vanova mukuru wemapurisa vakazopindura tsamba yava mukoma saurombe wachiti taurai na minister wetransport and infrastructure development ndiwo ane authority yekutarisa zvemutemo urikushandiswa nemapuro kushandiswa panyaya dzekutorwa kwedzi motokari dzevanhu.
Munoona sei zviri kutaurwa navamatanga izvi?
Tiri kuona kuti vamatanga vanenge vari kushifta blame kuna honorable Mona anova minister wetransport kandi vari kuti izvi zviri administer mutemo wevehicle licensing ndiwa Mona. Saka nokudaro tinotarisira kuti mapurisa achaita desist kana kuti acharegedza zvaari kuita zvokubatira vanhu dzemotikari dzisina mapemari number plates. Iwo wakabhadhara, hatisi kungoronga wasabata, tiri kuti pane vakawanda vanenge wakabhadhara kusevhi registry uku asi vachitadza kupiwa manumber plates. Vavandu vatiri kuti aiwa musangoite zvisiri pamutemo kungotora dzimotokari dzevanhu. Saka tinotarisira kuti zvichamiswa izvizvo umbimbi ndoga wakadai.
Saka izvi zvikaramba zvichiitika magweta achaenda zvakare kumatare here? Zviri kufamba sei?
Kuenda kumatare magweta ekodzero akatoende fambisa nyaya idzodzi sezvamakaona zvakaitika kwamutare zvomasvondo apfuura aya pakaenda koma kefi kabaya kumutare Magistrates Court kwavakanoendesa imwe motokari yemugari wemuhararanga atorerwa motokari yake kwamutare kuroadblock uko achibva kurufu akatorerwa honda fiti yake nenyaya iyo. Akatazama kuvaudza kuti aiwa ndakabhadhara ndine matemporary number plates but vakatadza kuzvinzwisisa.
Dare rakati kudii nenyaya?
Dare rakazototonga pakatopiwa order yakunzi pae munhu mota yake iyoyo and mota iyoyo yakatopiwa kune motorist anogara kuHarare. Satotarisira kuti it won't be necessary for magweta kungoramba achienda kudare. Tongotarisira kuti mapurisa edu achanzwisisa oita zviri pamutemo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reSaratoga muPennsylvania vaPaul Munyuki vanoti vanotenda Mwari kuti vakakwanisa kubatsira mudzimai wavo Kudzi kuti abatsirwe nemwanasikana wavo wekutanga munzira yekuenda kuchipatara. VaMunyuki vanoti vakawana rutsigiro kubva kune vana mazvikokota parunhare asi pakazosvika ambulance vanga vatotambira mwanasikana wavo wavakapa zita rekuti Namatai. Vanoti uwandu hwedzimotokari munzira ndo vakakonzera kuti vafunge kumbopaka mota yavo munzira sezvo mwana angava kutouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamunyuki nezvenyaya iyi.
Contractions awa akakasika kuuya tikafonera chiremba. Chiremba vakati ifalse alarm havisati yasvika nguva yazvo, asi sezvineiwo macontractions achakabva angowedzera. Ndobva tangopinda mumota tikamhanya kuchipatara. Tiri pekuenda kuchipatara tiri munzira pai yanguri kuseri mamwe nemota dzakawanda munzira, mota dzanisiri kufamba. Saka ndakazongotarisa mudzimai ndikaona musoro wemwana wakubuda ndikati ndobva ndatongomira parutivi pai ndobva ndafona 911 tichibetsera mudzimai. Nguva yakazosvika mapurisa ambulance nefire brigade mwana anga atopo ndozvakaita kuti tibetsere mudzimai.
Hamuna kuvhunduka here pamakatanga kuona zvanga zviri kuitika izvi? Chii chamakafunga mupfungwa dzenyu?
Zvakaitika paini chandakangofunga ndechekuti handina kuvhunduka, asi ndakatongofunga kuti ndikandizvidzikamisi hapana hapachina chekuita. Bhosi chandaisada ndechekuti nekuti vakanga vakagara kumberi ndichityaira, chandaisada ndechekuti mwana adonhere pasi iwo vakagara. Saka ndakatongoona kuti ndigaindi tongopinda ndiite sei ndibetsere nditambire mwana.
Pakazosvika vamwe vaikupai rubatsiro mataura imi kuti mamuri kubatsirwa pafoni. Vakasvikoti chii zvii zvakazoitika?
Pavakasvika vatanga tatobetsera mwana, tatobetserwa mwana, mwana ndakamabata mwana. Vakazosvika ndobva vamugadzira gadzira vakatarisa kuti hazvina zvinenge zvamukaganisa here. Ndopavakacheka rukufu, vakacheka guvhu rinoenda kuna mai. Nekuti ndandisina kuricheka nekuti ukaricheka mwana anogona kukanganisika. Saka ikoko ndandisina ruzivo nezvako. Saka vakazoya vakarucheka vakatarisa mwana kuti akasimba here. Mamuri muchando chando chani chakachena pasi apa. Saka vaityira kuti mwana angadai apindwa nechando paine zvamukanganisa. Asi vakaona vake akasimba, hapana haana kukanganisika.
Izvi zvakaitika rini uyezve mwana makazomupa zita rekuti chii?
Mwana akanga apiwa zita asati azvarwa. Zvakaitika musi wekutanga wakukadzi svondo rapfuure, uri musi wechipiri. Saka naizvozvo zita rake anonzi Namatai. Zvinova ndizvo zvakazadzisa zita rake, kuti kunamata kunoita kuti zvakanaka neukuru hwaMwari huoneke.
Saka munobata mabasa api muriko?
Ndosenza muIT. Ava makurukota ndetese totenda Mwari.
Vanga vari vaPaul Munyuki, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reSaratoga muPennsylvania muno muAmerica, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Vakaremara vari kuchema-chema kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuri kuvatadzisa kunyoresa, nekuti nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu hadzisvikike zviri nyore uyewo havanawo ruzivo rwakakwana nenzvimbo dzacho. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anomira kodzero dzevakaremara ataura neStudio 7 anoti kodzero dzavo dziri kutyorwa sezvo vazhinji vavo vari kutadza kunyoresa kuvhota nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakawanda. Vemasangano aya vanoti dzimwe nzvimbo dziri kunyoreswa hadzisvikiki nevanhu vanofamba nemauche kana madondoro sezvo zvimwe zvikoro zviri kushandiswa neZEC zvisina zvivakwa zvekuti vashandise kana vachinge vasvika. Sachigara wesangano reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kafa Mugwadi vanoti kunyange ZEC iri kupinda maruwa haisi kusvika munzvimbo dzine vanhu vakaremara chaimo.
Machallenges edu akawanda chaizvo anechekuita neregistration yevanhu vakaremara, vanofamba nemauche, vanofamba nemacrutches, kunyange vasina zvokufambisa vanoita zvokukambaira vagonewo kusvika panzvimbo idzodzo, kunyange vasingavoni dzive nzvimbo dzinovatendera kuti vasvike zvakanaka vachizoregista vasina zvipingaidzo kana kuti zvipinga mupinyi zvavangasangana nazvo pakuuya kuzonyoresa kuti vavhoterwe kuvanhu vakaremara.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru webasa musangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vati mashoko ekushambadzwa chirongwa ichi haasi kusvika kune vakaremara zvekuti vamwe havatozivi kuti kune chirongwa chakadai.
Ichokwadi vanhu vane urema vachasaririra pavota registration, nokuti kunyange mobile iripo vachitenderera mablitz avo ari papo, asi muchangoonazvo kuti vanenge vari kure nevanhu vane urema, nokuti hapana anogona kuva anovatakura achienda nawe koko, asi kuti dei vaienda closer to those people. Chimwe chikonzero nechekuti havana database rokuti vava vanoziva kuti vanhu vane urema vari panzvimbo dzipi, saka youd find zvicharamba zvichinetsa.
Vemasangano aya vanoti mamwe matambudziko anosanganisa kushayikwa kwezvitupa muvanhu vakaremara avo vasingakwanisi kufamba nzendo refu kuenda kwana mudzviti izvo zvovatadzisa kunyoresa kuvhota. Pastor Mugwadi vati vari kushishikana nenyaya yekushaya zvitupa zvakanyanya.
Vazhinji vacho havana zvitupa. Tangatichida kuti blitz ibate nyaya nechokuita nekuva kwezvitupa kwavanhu vakaremara zvikuru sekuti vagogona kuregista. Blitz yavo yezeki zvavari kuita tachida kuti vawandire zvikuru sei pakuona kuti vanhu vakaremara vari kubudiswa mudzimba here, vashande nemasabhu kune makansela nana DA kuti vanhu vakaremara vabudiswe mudzimba especially kumaruzevha vachiuya vachiregista kuzovhota nokubudikidza nokunge vapuwa zvitupa.
Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobos Bunu vati vakaremara vanofanira kupuwa kodzero dzavo dzekunyoresa kuvhota pachirongwa chiri kuitwa neZEC.
Information iri kutumirwa yacho kana kuti iri kufambiswa yacho pairi kufambiswa napo dzimwene dzenguva haisviki kwavari. Tikatarisa kuti mumapepa nawo vashoma vanogona kuaverenga kana vanogona kuawana, uye kana achinge aripo haana kunyorwa nerunyororo vanokwanisa kunge vachiverengawo. Tikatarisa maredio zvekare, havasi vose vanogona kunge vaine maredio kana zvivhitivhiti, havasi vose vanogona kunge vaine zvivhitivhiti. Saka kureva kuti izvo panofanira kuita kushanda kwakasimba pakuenda kunzvimbo dzavanogara nekuvatsvaga vachitaura navo. Tinogona kunge tiri kutyora kodzero dzavo dzekunge vachirejista sevavhoti.
Mukuru webasa musangano rezeki mumasvingo vazekspudurai vati vari kuzama chose kupinda pose pane vanhu vakaremara kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tiri kuda kutaura kuti zvavo zviite nyore, saka tikanzwa kuti vari papi pavanenge vakaungana hatina problem yekuenda nekiti kurejista pavanenge vari. It's not a challenge that one. Because as usual, you've got some classes or some places that don't show up for registration. And go up a score, you're not takata ora nema school heads mazhinji acho akaisa maramps zvokuti vanopinda mupasa dambudziko.
Sangano rezek rakaparira chirongwa chekupinda muvanhu kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musi wa 1 kurume uye chichapera musi wa 28 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira nechikafu reWorld Food Program rinoti Madagascar yakatarisana nedambudziko guru renzara mushure mekunge nzvimbo dzakawanda munyika iyi dzaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Batsirai mukupera kwesvondo. Vanhu makumi maviri vakafa, vamwe zviuru makumi mashanu vakaparadzirwa dzimba nezvirimwa zvavo. WFP inoti nzvimbo yekuchamhembe kwenyika iyi yakawirwa nedambudziko remafashamu uye yagara iine nzara, uye vanhu vanodarika chiuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vanoda rubatsiro uye uwandu hunogona kuwedzera. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita musangano nevanotungamira German Chancellor Olaf Scholz nezvemamiriro akaita zvinhu munyika yeUkraine. MuUkraine hamuna kugadzikana mushure mekunge Russia yaendesa mauto pamuganhu wenyika mbiri idzi ichiti haisi kuda kuti nyika iyi iyo yaimbova mubatanidzwa weSoviet Union ive nhengo yesangano reNATO. NATO mubatanidzwa wedzimwe nyika dzekumawirira neAmerica. VaBiden vakati vakawirirana navaSholz kuti Russia ikapamba Ukraine vachaitemera zvirango zvakaomarara. Asi vatungamiri ava akuwirirana pachidorika chekuti kapamba pombi yemafuta egasi iri kugadzirwa pakati peGermany neRussia ichinyenyeredza Ukraine ibva yambomira kugadzirwa. America yakatotumira mauto kuPoland pedyo neRussia. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira nemufaro urongwa hwemafambisirwo emari munyika hwakaparurwa nezuro nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Kunyange hazvo, nyanzvi idzi dziri kuti urongwa uhu hunofanira kufambidzana nemashandisirwo emari nehurumende. Gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya nezuro vakazivisa nezveurongwa hwavakati hwakanangana nekusunga mashandisirwo emari senzira yekuderedza inflation munyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti kunyange hazvo urongwa uhu hwakanaka, havaoni zvinangwa zvavo zvichibudirira kana pachitariswa zvirongwa zvehurumende zvinoda mari mugore rino zvinosanganisira sarudzo pamwe nemihoro yevashandi.
Izvo zvakanaka, asi kuti zvinge zvichibudirira, zvinge zvichibatsira kuderedza nyaya yeinflation, hunge zvichisupportwawo zvakare nefiscal policy inenge iri tight. Tight monetary policy inofanira kusupportwawo netight fiscal policy, but handione zvichiitika nekuti tiri kutoona mapressure akawanda in terms of my expenditures. Tiri kuona macivil servants ari kudawo kuwedzerwa mari, even mafama manje manje anenge akuda kubhadharwa. Tiri mugore remaelections, kufainanisa maelections kunoda mari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yePoland vaTrust Chikohora vanotiwo kunyange hazvo urongwa uhu hwakagadzirisa zvinhu zvine chitsama zvanga zvichibata vanhu mukurarama kwavo zuva nezuva zvakafanana nekuwedzerwa kwemari dzinokwanisa kutorwa kumabhanga nemunhu pasvondo. Vamangudya vaifanirwa kungoti munhu abvumidzwe kutora mari yaanobvumidzwa pamwedzi chero nguva.
Zviri naniwo pane zvazvazviri, asi isu vamwe tinokurudzira kuti deno imalimisi wayo aigona kungonzi munhu angoita limiti yake yepamwedzi. Kana kada kuishandisa kamwe chete zviri kwaari.
Vamangudya vakasungawo mwena wekuwanikwa kwemari yekunze kune vanotengesa mari yekunze kana kuti mabirudi change, izvo vakati zvakanga zvave kushandiswa zvisizvo. Vamangudya vakazopa mukana wekuwana mari uyu kune mapoka mashoma-shoma akaita sevari pamudyandigere vanoda kurapwa kunze kwenyika pamwe nevanorarama neurema. Vamwe vari kutambira nemufaro hurongwa hwemafambisirwo emari uhu varimi vefodya nedonje avo vave kubvumidzwa kuwana zvikamu 45 kubva muzana zvemari yekunze kubva muzvitengeswa zvavo, zvimwe zvikamu 25 kubva muzana zvove zvemari yemunyika. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vanoti rwendo runo hurongwa uhu wakanzwawo zvichemo zvevarimi.
Zvinofadza kuona kuti vamangudya vari kuona kutorerwa kwange kuchiitwa mari dzekunze dzange dzichiwanikwa nevarimi pamusika wefodya, donje nehotikaucha. Gore rakapera varimi vaitorerwa 40%, asi gore rino vari kutorerwa 25%. Zvinoreva kuti murimi kana achinge apuhwa 25% iri mari yemuno muZimbabwe, kana oda kuenda kunotenga pamusika anonochajwa mari yepamusika mutema. Anowana mari yake yava hafu, nokuti vemusika mutema vanotora mari iyi nedouble mari inochajwa nereserve bank. Zvichireva kuti murimi ari kutorerwa 12.5% pachena zvisina chinomubatsira.
Asi vanoti
zvakanaka kuti dai murimi apuhwa mari yake yose yakakwana 100%.
Vamwe vakafadzwawo neurongwa uhu ndeavo vari muboka rezvekushanyirwa kwenyika, iro rakapiwa mukana wekuti richengete mari yose iri zvikamu zana kubva muzana zvemari yekunze yarinenge rawana. Asi Dr. Chitambara vanoti kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe yakauya nezvirongwa zvakawanda zvichange zvichibatsira kusimudzira upfumi hwenyika, dambudziko richiripo inyaya yekuti inflation yemunyika iri pamusoro zvakanyanya, izvo zvichaita kuti mari dzinoberekwa kumabhanga kana kuti interest rates dzinge dziri pasi zvakanyanya, izvo zvisingakwezvi vanhu kuti vachengetedze mari kumatura emari.
Dambudziko rimwe ratiri kuona nenyaya yekuti inflation iri pamusoro zvakanyanya zvakureva kuti interest rates edu in real terms ari negative. Saka interest rates akaita negative in real terms zvinoreva kuti hapana maincentive ekuti vanhu vanga vachisevha mari dzavo, uyewo zvakare hapana maincentive kana manyatsamukano ekuti vemabhanga vanenge vachikweretesa mari. Saka iroro dambudziko, hai inflation inoita kuti interest rates aite negative, zvoaffecta masavings uye zvoaffectawo zvakare on lending by mabanks.
Kunyange hazvo urongwa hwemafambisirwo emari uhu huine gwara rinenge ringangobatsira kusimudzira upfumi hwenyika kubva mumadhaka, dzimwe nyanzvi dziri kusarudza kumira dziri kure dzichiona kana huine pundutso, dzichiti zvakawanda zvirongwa zvaparurwa neRBZ pamwe nehurumende zvinenge zvichiyewedza zviri pabepa asi zvichizotadza kuzadziswa muzviito. Chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutaura nevechidiki vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne-7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le qalisile ngomuntu kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba lemfundo yabantwana bethu kuba ababa abantwana khathini sikhuluma kunje bafunda kuma private school kumbe bayasenza homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babenze endlini zabo khona ngathi. So ababa abantwana bafunda kodwa bethu abantwana baya bephendekiswa. So nabona ngani uhulumende
abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bephendukiswe kungelababalisi ezikolo ngelanga lesibili lokuvulwa kwazo.
Inokwenza ukuthi nxa bezalibehlanganela bekhaphela kube yinkinga nxa laba ngabakhokhelwa ngazibukene sejabisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba nokuthukuthela lovalo oluthaya labo ke esiqondisana labo kuma-violation azayo mhlaka 26 March.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamanji egweyo namhla. Omunye wabo wabhataliswa imali ye-fayinti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutya, usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abazali bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokubuyiselwa emakhaya kwabafundi kungelababalisi ezikolo. Lamhla lilanga lesibili ababalisi bekhalele umsebenzi kodwa uhulumende elokhwe ebacebisa ukuthi babuyele emsebenzini besakhulumisana labo ngodaba lweholo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi kanye labaphathi bezikolo baqhubeka bengayi emsebenzini besithi kabakhalalanga umsebenzi kodwa iholo labo kaleneli khona ukugada ibhasi. Abazali basola uhulumende besithi izikhalazo zababalisi azizintsha ngalokhu umqhathi kumele alungise lokhu izikolo zingakaze zivulwe. Unkosikazi Thubelihle Sibindi umzali uthi uhulumende kanaki ilungelo labantwana elokufunda.
Udaba lwama-salaries ababalisi alulutsha. Thina besikhangelele ukuthi njengoba abantwana belahlekelwe izifundo ngesikhathi lesi se-COVID-19 xa bethi bevula uhulumende atleast ebeselungisile izikhalazo zababalisi kodwa ngibona ngani vele uhulumende kalandaba lemfundo yabantwa bethu ngoba ababa abantwana khathesi sikhuluma kunje bafunda kuma-private school kumbe bayabesenza homeschooling khona lapho belandwa ngabo tutor babeze endlini zabo khona ngale.
Unkosikazi Velisiwe Gwebu omunye wabazali uthi ababalisi benza into eqondileyo ukuze bathole abakufunayo.
Asiwasola amatisha, ubuhlungu esilabo ukuthi kungani igovernment ingenzi lokho okufunwa ngababalisi. Esikudingayo ukuthi igovernment yenze khona lokho okufunekayo kwenza ukuthi abantu bethu bafunde.
Unkosikazi Nomsa Khadebe isakhamuzi sakobulawayo olomntwana oqala i-ECD uthi kabasakwazi ukuthi benzeni.
Nxa umntwana iqala isikolo uba lokujabula kakhulu kodwa lokho sokunzima ukumchasisela ngoba esikolo akulababalisi abangeni futhi lemaklasini. Thina kithi kunzima ukulungiselela isikhathi sonke lesi ukuthi izikolo sokukhulunywa ukuthi ziyavulwa zivulwe.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu omunye wabazali uthi phezu kokulahlekelwa izifundo ngesimo se-COVID-19 inhlupho zababalisi sezisengezelela inkinga abantwana ababhekane lazo.
Kuthi abantwana bahlale kakhulu bengafundanga, so nxa labe uyabe striker futhi kusuka sekubuyisela abantwana emuva kakhulu, njalo izinto zakhona zisuka sezisenziwa masinyane masinyane okubangela ukuthi abantwana bengagcini bebambe kuhle ezifundweni.
Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi behluleka ukufundisa abantu ababo ngoba behola imali engeneliyo.
Ukholiswa kwababalisi imali yebondi kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba ke uthola ukuthi yonke into efuneka ukuba yenziwe yenziwa ngama US dollars. Even ama fees ezikolo approve yegovernment, approve ama US dollars kodwa yinika ababalisi imali enjalo. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi abantwana bababalisi bayefunda ngapha. Kubuhlungu ngoba ababalisi abenelisi ukuthi bayezikolo. Kubuhlungu ukuthi sibone abantwana bephenduka kungela babalisi ezikolo.
Umqondisi weZimbabwe Teachers Union uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi izikhalazo zababalisi kumele zikhangelwe ngokuphangisa.
Inkinga ekhona kathesi ukuthi ababalisi bayashwela. Phoke beswela benjalo asingazake senelise ukuthi sithina ngabaye emsebenzini. Okungazakala ke uqathi kuleyo ukuthi siphangise singaphozi amaseko sibadingele okungabenza baye emsebenzini. Bazuze ukudla bona kanye lezimuli zami.
Ababalisi bahola amadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili lanye. I-$21,000 iholo abalikhangeleleyo ngamadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane, i-$540. Kunyanga ephelileyo, uhulumende ubehlangane lenhlanganiso ezimele izisebenzi zakhe kukhulunywa ngeholo. Lapho abameli bakahulumende becele ithuba lokuyakhulumisana leziphathamandla ngaphambilini kokuba bafikisane kusivumelwano ngeholo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro ekhuluma ecingweni lentatheli izindaba yeStudio 7 uchaze ukuba inani lababalisi abahambileyo emsebenzini belisehlukana ngendawo ngendawo kodwa bakhangelele ukuthi isiyaphela iviki le. Ababalisi bonke bayabe sebesezikolo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba kubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Chalo kahulumende olwezempilakahle luthi isilinganiso sokuthelelwana kwe-COVID-19 eZimbabwe silokhu sisehla ngoba ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gcikwane kulabantu abaphezu kwekhulu lengxenye 151 abatholakale belalo labulala abathathu. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Abahlatshwe elesibili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Kulaba zinkulungwane eziphosa zifika amachumi ayisikhombisa 69.3,000 asebehlatshwe eyesithathu. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu abotshwa ngesonto akhululwe umthethwandaba kamantshi eGweru namuhla engakatheswa icala kwathi oyedwa wahlawuliswa imali yefayindi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo waleli bandla eMidlands uMnumzana Josiah Makombe kwingxoxo ayiqhubele Studio 7. Babotshwa bekhankasela ilunga lebandla labo uMnumzana Amos Chibaya oncintisa ukhetho lokudinga ozamela imkhoba edalele ephalamente. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Gift Siziba uthi bayasola ukuhlukuluzwa kwamalunga abo njalo usichasisela ngemkhankaso yabo.
Esikubona ukuthi asonto esikhangeleleyo yebo kukhululwa kwabantu bebotshiwe okuyingqaba ukuthi bebebotshelwe ngenxa yokuthi laba ngabantu akade besemsebenzini okuhambisa information mayelana lama-by-election apronounced okusemthethweni njalo kuyazakalayo njengoba ubona ukuthi abantu bonke bahlanganela so kusimangalisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi nxa bezanupf behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa ngalivuke Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga okuveza kwesaba lokuthukuthela lo valo oluthaya labo-ke esikhondisana labo kuma-by-election azayo mhla ka-26 March.
Kodwa lingathi lokhu kuhlukuluzwa kubhahile yini? Kuyaliphazamisa yini ekukhankaseneli ukhetho?
Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe seyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo obulawayo enkulumane saba lenkingi ezifananayo akuzange kube lababotshwayo kodwa baba lokumiswa kwehlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akulesithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngumkhokheli webandla lenu?
Kuyenzakala kuma-province abuze kulabantu aba lo msebenzi wokulungisisa induku esihlangana le party ngenxa yokuthi i-movement elabantu more than a million kuyakhangeleka ukuthi kube le zinto ezi-leja ezifanele zilungise ezingasonto thina ezingasimisa noma esingathi-ke umongameli sokufanele chiye umsebenzi awoyenzayo esiyakhangela-ke ngenxa yokuthi kulabantu abalama-ofisi okufanele ekhangele into zonezi ezinjengo-health of the party lento zokuthi ama-structure nokuthi kuhamba njani. Kasi-ke umongameli kathesi into akhangelelayo ukulungiselela ukhetho yeso luka i-by-election but ingqongo yethu sikukhetho luka-2023 lapho kufanele kulungisa into zonke ezihambelana nokuthi sewina-ke ukhetho luka-2023 yikho lapho-ke esingathi kule focus ye-ofisi kamongameli sikhangela izinto ofanele ziyenze. Yes, sikhangela indawo ze-voter registration ngenxa yokuthi wakhuluma umongameli ukubana-ke ngomnyaka lowo kuzabe kuwumnyaka-ke ukuthi izizukulwane zezizwe zisebenze ukuthiwa i-citizens action so uzalungisa ukuthi adreshe ilizwe ukuthi abantu bezokwazi ukubana sithoni nxa sikhuluma ngendaba ye-citizens action ngoba iminyaka yonke layonke siyaphuma nohlelo ukubana ngomnyaka lo ka-2022 siyenzani ukuze silungisele ukubana izimbabwe ihlangane lenguquko ngomnyaka ka-2022.
Lo umnumzana Gift Siziva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo, inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abophe amalunga enhlanganiso ebona ngeziphathelane lokhetho eyezesini alitshumi abekade efundisa abantu ngalolu hlelo eMbare eHarare. Amapholisa abikwa isithi abalitshumi laba kufanele beqale bephiwe imvumo yokuqhuba uhlelo lokufundisa abantu ngokhetho lugatsha lwabo lwe-Police Internal Security Intelligence. Embikweni owethulwe enkundleni yebulenjini yeTwitter, amagqwetha la athi aphathisa abalitshumi laba. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabasakhulayo ngalesi isikhathi ilizwe kanye lomhlaba uhlaselwe i-COVID-19. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umlawuli wedale lephalamende lakwele Melika u-House Speaker Nancy Pelosi webandla lama-Democrats kanye lomkhokheli wedale le-Senate uMnumzana Chuck Schumer laye ongumDemocrat bamanyane lamalunga amadala omabili ekunenzeni umzuzu owodwa wokuthula bekhumbula asebabulawa yi-COVID-19 asebefika aphose isigidi 900,000. Abantu abedlula ikhulu babikwa befole betshengisela ebholobheni ele-Brooklyn Bridge besola ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi zikamunisipala wedolobho le-New York khonapha eMelika ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 lapho kusiyafika olwesihlanu lweviki yonale. Abayabe bengahlatshwanga kufika lelo langa babikwa bezahlele bamiswe umsebenzi. Izulu elilesiphepho ele-cyclone Batsirayi libikwa lijaye kwele Madagascar labulala abantu abangamashumi amabili lanye 21 abedlula inkulungwane ezingamashumi ayisithupha babhidlizelwa imizi abayi 60,000. Leli zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu emapulazini alinywa irayisi, izithelo lembhida ukukade sokuvuthiwe sokumele ukuvunwa.
Usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uMnumzana John Mangudya usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola leMelika njengensika yemali yakuleli ngoba esithi lokhu kubulala umnotho. Kubika uNtungameli Nkomo.
Kumbiko awethu leizolo uMangutsha uthe ukwesulwa kwedola leZimbabwe nguhulumende ngo-2009 sokusetshenziswa imali yemelika leya kwamanye amazwe efana lerandi kwaba liphutha elikhulu. Uthe endaweni yokuthi imali yeZimbabwe imiswe ukusebenza, kwakumele iqhubeke isebenza lezinye izimali. Ngokunjalo uthe leZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo lanxa nje ezinye ingcwethi labo somabhizimusi besithi imali kumele yesulwe ngoba isilahlekelwe luhlonzi kusetshenziswe idola leMelika. Kodwa ingcwethi lezi labo somabhizimusi bathi uMangutsha uyaphazama ngoba amabhizimusi amanengi ehlela intengo zawo ngedola leMelika esebenzisa isilinganiso somkambo wensitha ngenxa yokutshabalala kwedola leZimbabwe. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Evidlela Ncube.
UMangutsha uyalahleka kakhulu, ubonisa kahle kamhlophe ukuthi kakaza hlangane lalokho okwenzeka empilweni yabantu, impilo abantu abayiphila abahlangana layo usuku ngosuku, besiyathenga ifiweli, besiyathenga amabhuku, amayunifomu esikolo, begada izimota, konke abahlangana lakho ukutsho ukuthi imali esisebenza imali yaseMelika, ilirandi, imali zangaphandle. Imali yeZimbabwe kayisasebenzi, kayilamandla, kayenelisi ukwenza noma yini. Ngakho ke lokho akutshoyo akuhambisani lempilo ekhona. Kumele ajintshe kulokho akukho, alandele lokho okwenzeka ebantwini ngokuba yiyo impilo esiphila lapha phansi. Le holo lihambisane lakhona lokho abantu abakhuluma ngakho, bahole imali yangaphandle, kusetshenziswa imali yangaphandle ngoba yethu kayisasebenzi.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo.
Umkambo uyala ukuthi imali yeZimbabwe ilohlonzi. UMangutsha labanye bakhe uyaphambanisa. Esikunazelelayo ukuthi umkambo kumbe singathi ngesilungu i-market iyechoyo ukuthi hayi imali yakhe ithi ayilahlonzi, sibona phela iyaliwa endaweni ezithize emashopu. Sesibone layo uhulumende njalo imithelo yakhe eminye ethu ufuna imali yangaphandle kwamazwe. Ukubona kwethu ke bakhona abakutholayo ngokuthi balelungelo lokuyiprinta leyo mali, ikho befuna ibe khona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi uvumelana loMangutsha.
Akula lizwe lingaphila lingalamali yalo esebenzayo. Alingeke umnotho welizwe siwuvuselele singelamali yethu sisebenzisa imali zangaphandle. Ngibona ngani khonoko kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khonoko. Njalo singeke singasi siyale imali yethu yelizwe lethu sibese siyamukela imali zeli zamanye amazwe. Imali yethu siyazi ukuthi ayilamandla sibile ukuthenga, kodwa kumele thina njengamaZimbabweans sibe yithi siqala siyivume imali yethu, sisebenze sivuselele umnotho wethu, imali yethu ize ibe lamandla.
UMangutsha wazi senjalo ukuthi usengeze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka ku-2,000 Zimbabwe dollars isiya ku-$5,000. Kodwa uNcube uthi lokhu akusoze kuphathise ngalutho.
Lanxa kuyinto enhle kakhulu ukuthi imali ikhwele iye phezulu le abantu bangayithola emabhenki, iqiniso ukuthi abantu basoze bayithole leyo mali. Ungaze kuvuke namhlanje ukuthi wekhona sekungatholakali 1 million awusoze uyithole. Lezo mali ezikhulunywayo abantu bavuka besiyazidinga besiyazilayinela kabazitholi lezo mali emabhenki, khona lapha kuyahlupha kakhulu.
Ugawulelaye uthi ngempela uMangutsha kumele alungisise udaba lokusilela kwemali emabhanga.
Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya withdrawa leyo mali bayithole, langabe icash bayithole. So u-reserve bank governor kumele ulungisise umumo nalo wamabhanga ukuthi abantu bangafikise besiyalayina khona ngale futhi emabhanga besiyadinga imali naleyo. Kumele imali leyo itholakale imali leyo. Imali imele ithi nxa abantu beyidinga ebhenki bayithole. Ayikhona abantu befika betshola belayinile bengasebenzanga. Lokwana yinto embi kakhulu njengo Saturday mhla ixotshwe ezulwini.
Umangutka uthe amaqembu athile agoqela abantu abagogekileyo kanye labakumpentsheni yibo bodwa asebevunyelwa ukuthenga imali engange 50 US dollars kumabiro dishanje. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Ingcwethi ebeziphiwe umsebenzi wokucubungula imbangela yodlakela oluqhamuke kwele South Africa ngontulikazi nyakenye zithi uhulumende lamapholisa behluleka ukumisa lolu dlakela. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzizalwane zakwamanye amazwe ngesikhathi kusanda inzondo yokuchaswa ngobuzwe kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Lolu dlakela lwathatha insuku eziphose zifike ezilitshumi izalwane zakwele South Africa zingena izitolo zidiliza imiduli amafastela zintshontsha yonke impahla ethengiswa ezitolo. Lolu dlakela lwabangela ukufa kwabantu abedlula amakhulu amathathu lengxenye 354 kwatshabalala izakhiwo lempahla okubiza imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola. Lokhu kwenzeka kulandela ukubotshwa lokuvalelwa ejele kwayingumongameli wakwele South Africa umnumzana uJacob Zuma. Iqula lengcitshi lezi lithole futhi ukuthi ukulwisana ebandleni le-African National Congress ngoba imbangela enkulu yalodlakela njengoba labo abasekela umnumzana uJacob Zuma kwakungathi balwisa uhulumende ngalodlakela. Ithi lokhu kulwisana kwachaphakela futhi kungatsha zomvikela ezagcina zidonselana zingenzi lutho ngokuqeda lodlakela. Ingcitshi kwezombusazi unkosikazi Lindi Heineken utshele i-VOA ukuthi kulobufakazi bokuthi abezomvikela abasekela umnumzana uJacob Zuma bagodla ulwazi ngalo dlakela okwabangela ukuthi amapholisa ehluleke ukulungiselela. Kutholakale njalo ukuthi ikhansili ezomvikela ekhokhelwa ngumnumzana Cyril Ramaphosa nayo yehluleka ukubona ukwenqabela lokumisa lo dlakela. Amabandla ezombusazwe athi bonke labo abehluleke ukuvimba lodlakela ufanele babotshiswe bajeziswe. Lombiko silethe kwesaba kuzalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi besabela ukuthi amapholisa aza kwenelisa na ukumisa udlakela lwe-xenophobia nxa lungaqhamuka njengoba ziqhubeka zisanda kakhulu inkulumo zokuthi abokuza kabaxotshwe kwele South Africa.
Lokho ngikutsho ngoba sesike sakubona ngaphambilini ukuthi uhulumende uyahlala maybe kuze kudlule inyanga abantu behlaselwa, abanye betshiselwa izindlu, abanye betshiselwa izitolo, abanye bebulawa engenzi lutho uhulumende. Amapolisa lawo etholakala ebandakanya ekugangeni lokhu kumbe ekuvele labo abagangayo. Kungaba nzima kakhulu ebantwini bokuza ngoba uhulumende uvelena akasabafuni.
Kodwa ke sikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ulethemba lokuthi South Africa ilawo amandla okumisa udlakela nxa efisa ukwenza lokho.
So nxa kungenzeka lokho uthola ukuthi izizalwane zizokuza azivikelekanga kuyabe kuyukuthi mhlawumbe bayekethisile nje kodwa hayi ukuthi baswela ikhono necapacity yokuthi bakwenze lokho. Siyayizwa nje i-expect panel report leyo ukuthi ithi iSouth Africa ibingekho ready ngesikhathi se-outbreak kodwa lawo uyawabona nje ukuthi ngama-internal issues alapha eSouth Africa ayengena ngempela ne capacity yokureacta.
Ingcitshi ebezigcwayisisa lodlakela sezikhuthaza zohulumende ukuthi asebenze kadalala ukuqeda ubuyanga lokusweleka kwemisebenzi njengoba lokhu kungezinye zezizathu ezenza iningi labantu laphatheka ekuthatheni impahla ezitolo ngodli. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Wezemidlalo umsekeli kaMgcini Sihlalo weqembu lenguqu eleHighlanders omutsha uFiso Sisiba uthi uzasebenza kanzima ukubambisana abalandeli beqembu leBoso. Ubika uJoseph Njanji.
Ufiso Siziba ukhethwe ukuba ngumsekeli kaMgcini Sihlalo omutsha weqembu leHighlanders ngemva kokunqoba akwenze umsakazi olodumo obabongile isikhonjwa ukhetho oluqhutshwe ngensonto. USiziba uthole amavoti angamakhulu amabili lambili 202 kuthi isikhonjwa uthole angamavoti angamajumi amahlangulanye 51. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uSiziba uthe uzadonsa kanye kanye labanye bakhe abakunkokheli yeqembu leBhoso.
Ngithembisa njalo ukuthi ngizasebenza kuhle labanye bami engikhethwe labo lalabo esibafica phakathi for the good of Highlanders Football Club. Ngithembise njalo ukuthi sizazama ukubambanisa abantu loba nje sithiyana ngembono kodwa kungabi yikulo.
USiziba ukhethwe ndawonye loBusani Mthombeni ongiyomphathi ingcebo omutsha weqembu leBhoso. Laye uMthombeni uthe uqakathekile ukuba bebambisane njengenkokheli ukuze kube le ngqubela phambili.
Umsebenzi omkhulu
usiziba lomthombeni bangene ezikhundleni ezijiwe ngumoden ngwenya kanye lo-Donald Ndebele. UNdebele longwenya baqede indima zabo ezimbili besesikhundleni okutsho ukuba bebengaselalo ilungelo lokukhankasela izikhundla ezifanayo. Eminyakeni edlile okhetho kuqembu lwe-Highlanders besosiba lokuthukana lokuxhophana, kodwa loluko lokudinga umsekeli kaMgcini Sihlalo kanye lomphathingcebo lo belungiyela budlwangudlwangu. USiziba uza kuqembu lwe-Highlanders evela kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lwe-Southern Region. Uthe uzachiya leso sikhundla ukuze engandelwa ngumsebenzi ngoba evele esebenza elipholisa emsebenzini wakhe wansuku zonke. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leSenegal ilo elibe zintshantshi zomdlalo wenguqu kuzwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba ele-Egypt nge-4-2 kufinali yomncintiswano we-AFCON ofike emaphethelweni elizweni laseCameroon ngesonto. Amaqembu lawa aziyahlukaniswa imbekwa ngemva kokuba edlephane kwamahola amabili kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kela abazali bakhuthaza uhulumende ukuba akhulumisane lababalisi ngezikhalazo abalazo ngemva kokuba abafundi bebuyiselwe emakhaya kungela ababalisi esikolo ngelanga lesibili lokuvula kwaso. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lisola ukuhlukuluzwa kwamalunga alo ngemva kokubotshwa kwabayisithupha ngesonto abakhululwe ngumthethwandaba kamanji eGweru namhla. Omunye wabo wabhadaliswa imali yefayindi. Usiba lukhulu webhanga eleri Bank of Zimbabwe usegcizelele ukuthi ilizwe alisoze libuyele ekusebenziseni idola lemelika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.